chokwadi nokuti takatanga kunzwawo kuchinzi chipa taiverenga nhoroondo yenyika Treaty of Versailles ndopakatanga gungano renyika dzese United Nations ndobayazvarwa. Saka sekuona kwangu inini chinhu chakanaka kuti pane sangano rinobatanidza nyika dzese kuitira kuti aya anonzi mainternational standards kuda ihondo, kuda isarudzo, kuda ndezveutano, kuda ndezvemachengeterwo enharaunda environment gazvenge chizviteedza mitemo inobva kusangano rimwe chete. Chinhu chakanaka, tinofarawo nekuti tine sangano riri munyika rinotarisisa nhoroondo nemafambiro ekugarisana kwakanaka kwenyika.
Tinoonawo dzimwe nyika diki dziri musangano reUnited Nations dzichichemawo kuti hadzisi kunyatsobatsirwa nesangano iri. Zvii zvamungataurawo?
Chokwadi chekuti chekutanga mukoma, kana kune sangano rinobhadharwa mari membership fees, kana imimi musiri mimi munobhadhara mari yakawanda muchingogara muchingokumbira, ndofunga izvi renyu inenge riri diki. Saka tisati tatanga kupopota kuti nyika diki hadzina kumirira, hadzimiririrwe muSecurity Council, mavhoti edu hanyatsomirira zvakanaka, ngatitarise kuti ko isusu tiri kubvisa here mari. Saka ndozvireri richinge riri diki. Asi chokwadi ndechekutiwo pane dzimwe nyika dzine wanawo mapepa. Tinoona kuti nyange United Nations ikatora resolution inotarisana neGaza province kuIsrael kana kuti Jerusalem inonyatsotererwa. Nekuti pane nyika hombe vane maveto powers, apo ndinoumirana navo ngapagadziriswe.
Vamunangagwa vari kutarisirwawo kutaura nemusi weChina kuunga ikoku. Zvii zvatingatarisira?
Tokuziva kuti vachatanga vachiti masanctions ngaabviswe. Masanctions eUnited Nations dei anga ari muZimbabwe, aya akarova Ian Smith muRhodesia, taidi tisingatauri nezvavo, taidi takatogadzisa nyika kudhara. Saka ndinoziva hangu kuti vanga vachitaura vachataura nezvamasanctions.